Vachitaura nevatori venhaunhasi Marare, mutauriri webato reZANU-PF Ambassador Christopher Mutsvangwa vati vanhu vanofanirwa kuteerera mukuru webato ravo uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakati vanoda sarudzo dzakachena.
President vedu vadiwa nezvakanaka zvavari kuita muno muZimbabwe, muno munharaunda yeZimbabwe nepasi rose. Vari ndimuramba China. Havasi kuda zvechina pamaelections aya. Vada kunonzi clean victory. Saka havanei nevanhu vari kuita violence, vakangozviita chete ripotai.
Asi kunzvimbo dzakaita seMasvingo, sematauriro emukuru wesangano rakazvimirira rega reCotrad, nzvimbo zhinji dzaberekera ingwe.
Kuno kuMasvingo vanhu vari kuunganidzwa vachiitidzirwa chakuti inoti kuvatipese. Kuna vamakore Francis avo vakarodzwa nguva yatipurei kutarisa kuMasvingo Central. Kuna vajenijakugavo vari kugara vachitidzirwa nemaovheterani. Tikabva ipapo tinoona kuti muwadi 18 muna vanyandoro muMasvingo Central avo vari kugara vachiungurudzwa vakasvika mumba pavo nevanhu vechipikipa. Tobva ipapo toenda kutiredhinoti kuna Kirieta Gambuza uyo unova wakasvika kubva papake achizvinzwa kuti nemhaka iye akanga aita mutangokotera chidhiro.
Vamuzorodzi vatiwo sangano refazi riri kutyityidzira vatsigiri vemapata anopikisa.
Izvi tiri kuwedzera zvakare neavo vanotyire fazi avo vari kutonyora matyaivanhu. Vachinyora matyaivanhu vachitotiia ndikabvinza kuti vaitaura vanhu vachitondikabvinza kuti aiwo mutatasa. Saka izvi zviri kutinza vanhu chando munyika.
Asi vanozviti mukuru weFAS vakuda kwashe mutsaka vaudza Studio 7 kuti pari zvino havasi kuda kutaura nezvesangano iri.
Pari zvino ndoda kumbokonsentrata necampaign. Handisi kushandira mibvunzo kana chokuita nemaallegation accusation ari kuya kuFAS ndamboita zvecampaign.
KuMashonaland West kune nyayawo yekuti vatsigiri vevaimbova gurukota rezvemigodhi vaWalter Chidhakwa vari kutyishidzirwa kwawo kuzvimba South nevanopfungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Mumwe mutevedzeri womutauriri webato reTRCC vaFelix Magalela Mafasbanda vaudzawo Studio 7 kuti
tiri kuona isu veTRCC kuti vanhu vari kufa, vanhu vari kupisirwa mudzimba, vanhu vari kuchiridzirwa kuti kana mukavhota muchiti munozvinyorera tichakunyorerai mese kuti hamugone kuverenga. Madzishe nemasabhuku nevasadunhu vari kumbunjikidzwa kuti ngavagare nevanhu vachindovavhotera. Zvese izvozvo hatizi kufara nazvo.
Mutauriri webato reZapu vamusongerwa Lovhu vati bato reZANU-PF riri kutamba nepfungwa dzeveruzhinji.
Iko kunotaurwa nevatungamiriri vebato ravo kuti boro point yokuvhotesa nayo haigone kutora masimba kubva kugidi. Ndo zvinokurudzira mhondi idzi.
Vamutsvangwa vatiwo ZANU-PF haina hanya uye haivhunduki nekunyoresa kukwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika kwakaitwa nevaimbova gurukota uye murongi wemabasa mubato iri vaSevia Kasukuwere.
Vanhu vese vanofamba vachitsvaga kuti vangamusapota agenesa asi vanouya vachipa ripoti kunani, kuna purezidendi. Kutaura vanhu kokutozoti vanhu vatema vari padhuze naye.
Asi vari kumirira vaKasukuwere amai Jacqueline Sande vatiwo havanei nezvinotaurwa nebato reZANU-PF.
Mirira president vedu kuti vasvike titangidzise kukambena. Pari zvino vanhu vagara vari kutokambena zvavo, asi tanirira kuti iye mukuru vachisvika muZimbabwe vachitendera vachisangana nevanhu.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvakakosha kuti vanoongorora sarudzo vaite zviri kuitwa nesangano reEuropean Union zvekukurumidza kutumira vaongorori vesarudzo sezvo zvichigona kubatsira kupodza mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.